varairi dzava pasembatanidzo Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba ivanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7, mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende madhora $25 mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoichabva tawedzerwa vanhu, tiri kuramba tichiti ishomanini, haikwani kuzadzisa zvinodiwa nevanhu. Varairidzi nemamwe macivil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yadzokera pa540 iyo yakapiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi 37 havana kuenda kubasa, vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi 38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vangatonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instruction. Chepiri, chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvatinewo zvinhu zvatinofarira, vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7 saka hakungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varayiridzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura nestudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vacharles chinosenga vati
hurumende yakauya pachepo kana tiri kutaurirana zvinonetsa kuti tiri takuenda kustrike. Inenge yagonzi makutaurirana makabatsira hurumende mutemo nhaurirano ukaoda kuti titaurirane pasina umwe akabatsira mutemo. Sindo hurumende yakauya ikatitaura kuti titaurirane, kana tamboti timbopa mukana wekuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende tichiona kuti tinozvita pati, but mari yaari kuenda ipachepo
vachinosengwa vati nhengo dzavo dzakaomerwa zvakanyanya uye vasinawo mari dzekuenda kumabasa havana kuenda. Vachinosengwa vatiwo ongororo yavaita yaradza kuti vana vegrade 7 avo vatanga mazamanishoni vakwanisa kunyora.
Tirikufara nezviri kuitwa nehurumende zvekuti inounza $25 panguva yakadai, ivo vanhu vakaomerwa $25 haina chainotengi nemaomero aita upenyu hwokuti katasaizvinhu zviri kukwira even kumaUSD kwacho mapuraizi anongokwira.
Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC ama Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti igadzirise gakava riripo pakati pavo nevarayiridzi.
Tinozwa kushushikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa varayiridzi nehurumende. Varayiridzi vakabatanidzirwa pasi kwenguva yakareba kuburikidza nemihoro yavari kupiwa nehurumende. Saka isusu tiri kuti izvo nematicha izvozvo vakawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavaripuwa ofuti zvacho $25 iyoo even 200 yacho haikwani kuti vanokwanisa kuti vabhadharire vana vavo maschool fees kana kuti vakwanise kutengera vana vavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaidzo dzekuti vange vakapfeka. Maticha vakusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nekuti vanenge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda ingeni mhuri dzavo chikamu chacho yacho havasi kuchachiwana. Saka isusu tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo nokukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvita mari dzakawanda.
Zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tapedza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro. Asi gurukota rezvevashandi vapaul mavhima vakaudza studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imboseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa. Asi munyori mukuru bazi rinoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yeFOZEU. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.